sarudzoidzi pane vakasiyana siyana vataura kuti pane zvininga mpinyi zvakasanganwa nazvo nevanga vachivhota zvakaita kunge zvekuti vamwe vanga vasiri pavavoters roll uyezve vamwe havana kukwanisa kuwana mazita avo mumawards nezvimwe nemapreparationsvo esada nezvimwe zvakangodaro daro izvo. Saka tinonzwa kuti vatsvangirai vatoti ivo maelections aya havasi kuatambira nenyaya dzaidzozvo, asi kune vamwewo vemaobserver missions akasiyana siyana vati maelections aya afamba kunyange zvako paine maproblems aonekwa but afamba mune zvakanaka. Saka ndiri kuona pachiita makakatanwa chienderana nekuti vamwe vanenge vachiti zvafamba zvakanaka vamwe vachiti hazvifamba mune zvakanaka.
Izvi zvaakureva chii kune ramangwana renyika ava maisiri semaonerenyu?
Chinhu chakakosha pane ramangwana renyika yeZimbabwe ndechekuti vanhu vakwanise kusaita mhirizhonga, ndochokutanga. Vanhu vatarise zviri mberi nokuti nedzimwe dzenguva kune ava vanenge vahwina hongu vanenge vachitarisira kuenda mberi. Kune avo vanenge vasina kuhwina vanenge varuza vanenge vakatarisawo kuti zvii zvininga mpinyi zvavasangana nazvo, asi mune mapato ese iwayo vahwina nevaruza ndinoti ngavatarisire mberi nokuti kune dzimwe sarudzo dzinoya muna 2018 zvavanenge vadzidza sarudzo dzataita idzi ngavazozvishandisa mune sarudzo dza2018 uyezve mamwewo mapoka akaita kunge eZimbabwe Electoral Commission kana with the next 5 years kuti vange vachinyatsokwanisa kugadzirira kuti maelections a 2018 afambe mune zvakati nakei kupfuura mune zvaaita muna 2013.